Pfungwa idzi dzakabuda nezuro manheru pamusangano wakaitwa neStudio 7 muBulawayo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pakuti maindustry emuguta reMbulawayo nagamutsurudzwa sei. Mukuru wesangano reReaffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vakaudza musangano uyu kuti vanhu havafanirwe kungochema-chema chete pasina zvavanoita pachavo kuitira kuti vachinje upenyu hwavo. Vashoko vakati kune vagari veMbulawayo vakawanda vari kugara muSouth Africa nekune dzimwe nyika vakatiwo mabataniro anoita vagari ava panofa hama neshamwari dzavo ndiwo mabataniro anofanirwa kuita mukuedza kumutsurudza maindustry.
Kuungana nokubukanidza kwevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika ndezvinhu zviri social kada kuya kuEconomic State ndakuita musindo kuti hana kudai hana kudai iyo yi energy yatinayo pazvinhu zvesocial kuigana kugadzira kukandirana magrocer niji ndiyo atofanga kutarisa kuti kumusha tingavaka industry tikakandirana ma 50 rand iwawo 32,000 tokwanisa kumukati kanotenga nyango milini yakavhara nokuti michina yacho inenge iripo ukadaro kuti kaungana takadaro tokwanisa kuzoenda kubhengi tikati bhengi tikweretei mari iyi toda kumutsa kambani yakati nemaketi yakati.
Vashoko vakashorawo nyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vanofarira kutenga zvinhu zvinogadziridzwa kunze kwenyika vachiti izvi zvinobatsira kuuraya makambani mashoma achiri kushanda. Vashoko vakashorawo nyaya yeuori vachiti inodzorera nyika kumashure. Izvi zvakatsigirwawo navaJairos Baloyi avo vakati maindustry akawanda akafa nekuda kwenyaya yeuori vachitiwo uori huri kuramba uchiwedzera munyika.
Chinhu chiri kunyanya kukonzeresa kuti zvinhu zvisafamba mukati menyika huori, vanhu vanenge vachifanira kupiwa tenda kunozopiwa munhu usingazivi. Saka izvozvo tikatarisa zvekana mari chaidzo mumastreets, vanhu vanoshanda vakaenda kubhengi vanoona $50 kana kuishayiwa, asi mustreet inenge irimo. Izvozvo zvinodzosera sure upfumi hwenyika.
Mumwe mugari amai Mary Nyalungwe vakati kunyange hazvo vechidiki vari pamberi panyaya yekuziva zvinhu zvechizvino zvino kusanganisira unyanzvi mukushandiswa kwemashoko zvakakoshawo kuti vechidiki vadzidze mabasa emaoko kubva kuvanhu vakuru. Amai Nyalungwe vakati vechidiki havachakoshesi kushandisa maoko izvo vakati zvinoitawo kuti maindustry arambe achifa.
Vechidiki vanofanira kuziva mabasa emaoko because mazuva ano vechidiki havachadi kuswedera kuvakuru kuti vadzidze zvinhu zvakawanda, ndosaka vechidiki vachisaririra kumashura.
Asi mumwe vechidiki muzvare Jacqueline Ndlovu vakati vechidiki vari kushayiswa mikana yekupinda muzvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi uyewo mune zvematongerwo enyika. Izvo zvinoita kuti vechidiki vakawanda vaite sevasina hanya noupenyu. Studio 7 iri kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pezvinovabata mukurarama kwavo zuva nezuva. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi maiverengerwa neni Michael Hove.